Arasi Zeti inoti, yakatorerwa nzvimbo iyi iri muGreystone Park Borodeo muHarare. Arasi Zeti inoti, amai Grace Mugabe, ndivo vakashandisa kambani yemhuri yavo yeKushungo Holdings, pasi pechirongwa chekugoverwa minda patsva, kunyange stand iyi yange isiri mupurazi yeminda sezvo iri mumusha munogara vanhu vedhorobha reHarare. Mutsamba yanyorwa nhasi nemagweta esakatogwa maCouncy Law Chambers, Arasi Zeti inoti, mhuri yekwaMugabe ikasabva mumazuva manomwe vanozobviswa nechisimba pachishandiswa matare edzimhosva. RCZ inoti nzvimbo iri panhamba 791 Greystone Park yavakaipiwa nemumwe wechechi iyi akabuda munyika kare. RCZ inoti nzvimbo iyi ndeyechimwe chezvikoro zvavo. Gweta reRCZ vaRodney Makause vati ichokwadi kuti vanyorera veGushungo tsamba iyi sezvinodiwa nemutemo uye vakasaita zvirimo vanoendeswa kumatare edzimhosva.
Ndinokonfirma kuti ndiri kumirira Reformed Church in Zimbabwe's Daisyfield Trust, case pertaining their land, 10791 Greystone Township, iri kuHarare. Nyaya iyi yanga yakaenda kuAdministrative Court, vachida kuita compulsory acquire the piece of land, but the government of Zimbabwe withdrew the matter after we had challenged the acquisition. We, however, noticed panga pakapindiwa paland yacho pane munhu akanga akanorima chibage. Takabva taferefeta kuona kuti ndiani anga aripo, ndokubva tazonoona maneja anga aripo achiti iGushungo Holdings ndo yanga yapinda paland yeclient yangu. Tozovanyorera tsamba tichivaudza kuti ngavachibva paland ipapo, nekuti havana right yekuti vanopinda paprivate land kana kuti land isiri yavo vasina kupiwa mvumo nemuridzi weland yacho iyoyo. Saka tavapa 7 days veGushungo Holdings kuti vabude paland yeReformed Church in Zimbabwe. Kana vasina kubuda, tavaudza kuti tichazotora matano ekuti tikwanise kuwana kuinda kumakort.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muRCZ, Reverend Dr. Rangarirai Rutoro, vaudza Studio 7 kuti vasvitsa tsamba iyi kune vanochengetedza stendi iyi.
Ikozvino tichiri munzira tiri kufamba kudoenzasi, kuna vakati tatingongoreva nishoti ndiri kuti kuna vakatema palendi yedu yokuizvozvo kuti ilendi yavo, saka vakarima mukati matemo. Ndiye tiri kuinda kunodhiriva izvozvo. Haikona yanga yakatora maloya zvedu akatimirira anoreva kuti budai muhanga Iceland yenitokupai nguva yakati vapuwa 7 days kuti vabude muland yacho nokuti iri legally
Arasi Zendi yakaenda kumatare ikadzivisa kutorwa kwestand iyi, asi mhuri yekwaMugabe yakaramba kubuda kusvikira pari zvino. Mukuru wezvekuchengetedza kwezvinhu kuGushungo Holdings vaMkuleli Nyoni varamba kutaura neStudio 7 pavafonerwa. Church RCZ inobatsira vanhu munyika kubudikidza nedzidzo neutano. Ine zvikoro zvinoti Pamusana Mission High School, Gutu Mission High School, Chivi Mission High School, Mogetsa Mission Hospital, Henry Murray School of the Deaf, Kapota School of the Blind, pamwe neReformed Church University, zvose zviri mudunhu reMasvingo uye Eaglesville kuHarare nezvimwe zvikoro mumatunhu enyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.